Zimbabwe yashamisa pasi rese nekurova Pakistan nerun rimwe chete nhasi masikati mumutambo watambirwa muPerth Stadium Australia weT20 World Cup Super 12. Mutsigiri wechikwata ichi vaLawrence Singende vanoti maChevrons adadisa nyika yese nezvaaita izvi.
Kwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza zvivaratidza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa.
Hapana kusanganisira vateveri vechikwata chemaChevrons chacho anga achitarisira zvabuda mumutambo uyu. Asi Zimbabwe yasandura mafungiro aya ndokukunda mumutambo wayo wechitatu mushure mekurova Ireland neScotland. Vakanda maranzana nemakumi matatu vachitungamirwa naShaun Williams uyo akanda makumi matatu nerimwe chete. Vakawanda vanga vave kutoti Zimbabwe yarohwa. Asi maChevrons aramba kutambira izvi ndokudzvinyirira Pakistan mukukanda maranzana nemakumi maviri nemapfumbamwe chete. Izvi zvave kureva kuti Zimbabwe yave nemapoints matatu kubva mumitambo miviri yakaenzana neSouth Africa iyo yarovawo Bangladesh nhasi zvekare. Murairidzi wemutambo wecricket Edmund Mtetwa anoti Zimbabwe inokwanisa kutora mukombe iwoyu vanhu vakarivara.
Zimbabwe vanhu ngavasaitarisire pasi. Zimbabwe iri kutamba zvakanaka, iri kugona. Tinotenda Jeff Houghton nekubatanidza kwaari kuita chikwata chake. Vana Pakistan hatichatarisi, because hatichatarisi, tirungorova mateams ese. Tichahwina mukombe wevanhu vasingafungidziri, nekuti vanhu vari kuti tisima underdog.
Zimbabwe yasarwa nemitambo miviri mugungano iri neIndia pamwe neBangladesh iyo vari kutamba nayo nesvondo. Asi mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaShakespeare Muzamindo vanoti Zimbabwe haisisina chekutya nekuti yatoita kare zvaive zvisingatarisirwe.
Aiwa paisi tagara tiri kutongohwina, hatina kana pressure. Tinazora nematambiro ata timu yedu yezi, hatitohwina, hatina kana pressure kana dhiri kana kana hatitombovhunduka this time.
Murairidzi wechikwata cheRwanda chevanhukadzi asi achibva muZimbabwe Leonard Namburo anoti Zimbabwe yakasimba zvekuenda kure makwikwi aya.
Mukatarisa timu yacho iripo izvinezvi ine vana vechidiki vachangopinda kuzotamba mutambo wecricket, then ine experience yaRaza, Shaun Williams naCraig Ivan. I think zvichabatsira zvakanaka kuti timu ive inotamba zvakanaka.
Kubva makundano aya atanga, Zimbabwe yarova Ireland, Scotland nasi Pakistan. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.